Vashtara nevatorwe nao pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House neZuro vachamisa vakati hazvikodzere kuti vamuseveni vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zveZITF. Vachiti vamuseveni munhu anozivikanwa nekutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo.
Tatara kuti isiwo namuseveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe, zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vanga vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. Vamuseveni vagarisa mumasimba.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamuseveni kana ivo vamuseveni pachavo avo vakapinda munyika neZuro kuti vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zveZITF izvo zviri kuitirwa kuBulawayo. Mutauriri weZANUPF vaSimon Kayamoyo vakati titaure nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba nezvenyaya iyi, asi vacharamba vakanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Baradza vanoti vamuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake. Nokudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vedzimwe nyika.
Vamuseveni vari kudiwa nevanhu kuUganda, ndipurezidendi weUganda, vakavhoterwa kuUganda. Saka isu seZimbabwe vari muAfrican Union is a brother. Ende Museveni akaita chimurenga against Idi Amin, anga ari chitori munhu mhondi hombe kwazvo. Zvino kana munhu achinge achidiwa nevanhu vake vekunyika kwake, isu seZimbabwe tingapinda pati ipapo?
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vataudzane zvakanaka navamuseveni, sezvo vachiti vamuseveni vanogona kubatsira bato ravo sezvo vari musangano remubatanidzwa wenyika dziri muAfrica reAfrican Union.
Museveni vanogarawo muAfrican Union ende vane chigaro muAfrican Union, ende zvinenge zvakakosha kuti pane kudyidzana kwakanaka. Vachamisawo zvakare, vakamirirawo kuzotongawo nerimwewo gore ravachakwanisa kuzotonga, ende zvinenge zvakakosha kuti vange vane kudyidzana kwakanaka nevamwe vatungamiri vemuAfrica.
Vachamisa vanotiwo vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa kuitira kupedza gakava resarudzo dzegore rapera, vachiti hurukuro dzavari kuita nevatungamiriri vemamapato madiki hadzina zvadzinobatsira. Vanoti nhaurirano pakati pavo navamunangagwa ndidzo chete dzinopedza matambudziko ekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika, kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwemafuta edzimotokari nemabasa munyika.
Takavataura vamunangagwa kuti hacho chidhanga chidhanga icho, kuumba mombe voikumira kwavari kuita. Toda kuti zvinhu zviitike munyika muno, pave nekuwirirana kutaurirana kwevanhu vasingawirirani isati yanani navamunangagwa, kwete kuri kuvengana asi kupokana pamaonero enyika semapokanana anoita Rima nechiedza. Maonero edu ndeyekuti pane zvinofanira kugadziriswa, maonero edu ndeyekuti pane zvinofanira kusimudzirwa. Chinofanira kusimudzirwa kana kugadziriswa inyaya yokuti munofanira kuva nekutwasanudzwa kwezvakabuda musarudzo, zvakavhotera vanhu. Zvakavhotera vanhu zvinofanira kuremekedzwa. Hongu kwakaitwa Concord, asi Concord havasi vanhu. Concord murao, mutemo unofanira kuteedzerwa, asi toda kuteedzerwa zvinoda zvichi zvevanhu, kureva kutodzokera kuti vanhu vakavhotera papi, zvavanoda ndezvipi.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakakoka vose vakakwikwidza musarudzo kuti vauye vaite nhaurirano, vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano idzi, vachiti nhaurirano idzi dzaifanira kutungamirirwa namutongi gava anoremekedzeka akafanana nemutungamiriri weimwe nyika kana munhu akambove mutungamiriri weimwe nyika. Vachamisa vanotiwo bato ravo rakatambira tsamba inonzi yakanyorwa nemunyori mukuru mubato ravo vaDouglas Ngonzora, vachinyorera vakuru vakuru vemapurisa, vasori nemauto, vachiti nhengo dzeMDC pamwe neutungamiriri webato iri ndiwo wakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika munandira. Vachamisa vanoti tsamba iyi haina kunyorwa navaMonzora asi nevanhu vane chinangwa chekutsvaga kuti mubato ravo musagadzikane.
Isu tisati regai tiudze nyika kuti hakuna tsamba yakadai yakabva kupati, uye isu hatinei chekuita nezvakaitika muna January. Zvinozikanwa kuti trade union yedu ZCTU baba vedu kana kuti mai vedu ndo vakaita basa rokushedzera zvinhu murunyararo. Vakazviitawo musindo, vakaitawo musindo, asi chinhu chavakaita murunyararo changa chisinei neMTC. Isu kana taakuita mademonstration yedu hatiite zvinhu muchimuwande wandi, nekuti ribato riri pachena rinoteedzera bumbiro remutemo. Tinototanga tataura kuti tichada demonstration musi wakati, ichafamba zvakati zvakati, ingenge yanzi yabva kwakati isina kuitwa nesu, haisi yedu. Ndozvakatisisana nguva ipapo.
Asa Simon Kaya Moyo, vakaudza Studio 7 parunhare kuti sebato rezanu PF havana ine zviri kuitika muMDC vachitiva nebasa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika nekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera. Vachipindura mubvunzo umwe mutori wenhau panyaya yekunzi vari kudyidzana nevaimbova mutungamiri wenyika waRobert Mugabe, vachamisa vakati havasarudze vatsigiri vavo vachiti havasati vambosangana navaMugabe kubva pavakabviswa pachigaro. Vanoti vanotovewo neshungu dzekusangana navo semunhu aimbove mutungamiriri wenyika asi havasati vawana mukana wacho. Mashoko ekuti vachamisa vari kudyidzana navaMugabe angava kukonzera kusawirirana muMDC, vamwe vachiti vaMugabe munhu akaurayisa nhengo dzebato iri munguva yavaive mutungamiriri wenyika pamwe nezvakaitika munguva yeguku raHundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.